Vana vanoti bona musahoni Mugabe, Belamai Chatunga Mugabe, Natinotenda Robert Mugabe, vakanyorera Dare Rame Justice Muchinoi kuti vari kupikisana nemutongo waMambo Zimba. Mugwaro rekuzivisa machare kana kuti notice of appeal rakadhindwa nezuro, vana vava Mugabe vanoti Mambo Zimba vakaita zvisiri pamutemo nekunzwa nyaya iyi yainge yaunzwa navatainos munongovere. Gweta revana vava Mugabe vafunga ichimwa murombe vabvuma kuti vari kufambisa nyaya yava Mugabe. Vati vari kupikisa mutongo vachiti Mambo Zimba havaifanirwa kunzwa nyaya yakadai sezvo vasina masimba acho uye hurumende yakabatsira mukuvigwa kwava Mugabe.
Nyaya ingoripondi yekuti judgment yakapuwa naMambo havasi kutendana nayo, uyezve zvikonzero zvokuti havatendana nazvo zvokutanga ndezvokuti mutongo wakapuwa naMambo haafanise kupa mutongo uwo pamutemo une matare neimwe mitemo inokwanisa kunge ichipa mutongo uwowo, kana zvichikwanisa kunge uchipa mutongo uwowo. Saka muchinhu chekutanga ndechekungoti Mambo vakatonga nyaya isingafanirwe muchitongwa padare raMambo. Zvimwe zvokuti chii chakaitika nekuti zvinotaurwa nemhuri nekuti ndiyo ine masimba ekutaura zvakaitika kuigwa kwavaformer president. Zvavakataurirana zvakakodza zviitike ende munofanira kuziva zvakare kuti rukuro rwake rutonei hurumende mukati.
Vachimwa murombe vati nyaya iyi ichanzwikwa muchinhoi musi wa 29 Chikumi.
Gwaro zvatakapuwa zvinova kuti mhuri haisi kupindirana nazvo ikazo magweta tinenge tichiona kuti mutemo unoti kupi. Saka pane zvino kune nyaya ichanzwikwa musi wa 29 June kudare ramajestic zvireva kuti dare rekuona kuti zvakaitwa naMambo ndizvo here kana kuti handizvo, uye Mambo vaifanira kutonga nyaya idzi paumambo here kana kuti dare raMambo harikwanise kutonga izvozvo. Saka hapana zvatinga taurirwa nguva ino, asi kutongomirira kuti musi wa 29 June panonzwikwa nyaya kuti nyaya inofamba sei.
Taedza kubata Mambo Zimba kuti tinzwe kuti vataita sei sezvo mutongo wavo wave kupikiswa, asi munhu adavira mbozhanhare yavo asina kuda kuzivikanwa ati Mambo havana chekutaura sezvo vasiri ivo vakazvipa nyaya. Asi tichibate mumhangari vamanongovere avo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Vamanongovere vakamhangarira amai Grace Mugabe kwaMambo vachivapomera mhosva yekuti vainge vaviga vaMugabe pamba pavo izvo zvisingabvumirwe netsika yemaZimba. Mambo Zimba vakaona amai Mugabe vaine mhosva ndokupa mutongo wekuti varipe matsiru mashanu nesheshe yembudzi uye kuti mutumbi wavaMugabe ufukunurwe kuitira kuti uvigwe kuNational Heroes Eater. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.